kana tishinde nguva panopamusepere andisimufundisi asi ndendichishuvira kuti tese tizive kuti kana ndichararama ndandishandire nyika yayo kwangu ndigoyeukwawo kuti ndaishandira vanhu kana pangava pavhileji revhu paward revhu padistrict revhu paprovincial revhu opanational revhu wanikwa uchishandira vanhu uchishandira nyika yekwako uchibatsira uyeuke nokuti hauzivi usine nguva wauchadii wauchatora saka tese tikangova nomweya wokuti weare all zimbabwens tese tiri mazimbabwens tingangoonesa mune kuti tofamba sei kwatida kuti tiende handifungi kuti pamapolitical parties atinawo munyika nokuwanda kwakaita pane inoda kutyika ine tambure aiwa inofungidzira kuti sanaremerimwe inenge ichida kuti vanhu vawane kugara kwakanaka tiwane kusimudzira kugara kwevanhu mukati menyika yedu saka mavona ndauya pano kuratidza kuti aiwa kana pano rufu izvo zvimwe tinoisa parutivi kuchema takabatana tiri pamwe chete toradzika umwe wedu ukumbira futi zvakare kuti aiwa ishe matora umwe wedu mutambireni isu kana ri chichokwadi chitogwa navafundisi kozvasungwa panyika zvichasungwawo kudenga saka isuwo tikasungana muruto nokushuvira kuti former prime minister vedu vawane rugare torangarira kuti nekwavaenda nzira yavo ichakanyore yokutambirwa saka hama dzangu nyamashi toivawo ndoti aiwa tiri pamwe chete kuchema tese kumusangano wamwini nekuhurumende ndoranaa kana kunyika yese ndofunga ndezvimwe chete ndokutambira mamessages anobva kunze kwenyika vachiti notinemaamakondiresi dzavo pamusoro pani vatsvangira saka chinhu chakanaka munhu akafamba rwende rwake vanga rwakaema vamaresuteji vanga rwakaema asi vakafamba rwende rworoo zvakutara kuo akaiaasvika saka hama dzangu ngatibatane tisungane tike chinhu chimwe chete aiwa ndatenda zvino.